Good evening, Zimbabwe. Welcome to your youth forum, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America. It's a Tuesday, November the 20th, 2018. I'm your host, Ntungamili Nkomo. Tonight, we are looking at the challenges facing young people as they grapple with unemployment and the obtaining economic challenges. Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. As you know by now, we are also streaming on our three websites, VOAShona.com, VOANdebele.com, as well as VOAZimbabwe.com. Many young people say they are increasingly getting desperate due to record unemployment and the ongoing economic challenges. They say the hope they had after the removal of Robert Mugabe from office by the military this time last year has disappeared. In short, life has become bleaker. We'll be hearing many such voices today, but also, if there are positive stories out there, please come on board and share your story. Ikudibana zihlobo esithandekayo kuhlelo lwenu, uhlelo lwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Lamhlanje kungo lwesibili mhla zingamashumi amabili kuLwezi. Isiqokoqela sendaba kulolu hlelo lamhlanje isikhangela ukoma kwempilo kwabasakhulayo. Njengoba siyakwazi umnotho kawumanga kuhle, imisebenzi iyasilela elizweni, kanti njalo lo mnotho nje jikelele kawumanga kuhle, imali kasitholakali emabhanga. Zona nje inhlelo zokuzithuthukisa ukuze abasakhulayo bathole ikhono lokuzimela, bazithuthukise, bathi hayi kunzima kakhulu kulezi insuku. Abaningi esikhuluma labo bathi ngesikhathi kugenqulwa umgabe embusweni nyakenye, ngalesi sikhathi, ngaliviki, babelethemba lokubana hayi sesifikile eKhenani, ezweni loluthi lochako. Kodwa ngokutsho kwabo lamhlanje abaningi sebezisola bathi hayi asisakwazi ke esakukhiphela umgabe embusweni. Abanye bathi impilo isinzima ngokuphindiweyo, ngokwedlula indlela ebeyiyo yona ngesikhathi sikamgabe phansi kuka Mnangagwa. Siza kuzwa-ke kwabasakhulayo lamhlanje ukuthi bathini, kambe baphila njani. Lawe nxa ungosakhulayo, siyakumema ukubana uze kuhlelo usichazisele ukubana uphila njani, uzikhusela njani, uyikhusela njani imuli yakho. Ndiyo nyaya yatere kukurukura nezvayo nhasi muchirongwa chenyu vatereri, chirongwa che The Connection, chinova chirongwa chevechidiki, iyo inova nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi munyika. Tiri kuda kunzwa kwamuri vechidiki kuti nokudaro muri kurarama sei, nekuti mabasa ari kushaigwa munyika. Upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka. Varipo vamwe vari kuchema chema wo vachiti vanenge vachikumbira, vanombokumbira mari kumabhanga akasiyana siyana vachida kutanga zvirongwa zvekuzvisimudzira, asi vari kunyimwa mari dzacho saka tikuda kunzwa kwamuri sevechidiki nhasi kuti ko zviri kufamba sei pachirongwa ndigamuchirewo vasimba rashe manyika. That's our first guest. Simba Rashe Manyika, spokesperson of the Zimbabwe Youth Arise. Simba Rashe, good evening and welcome.
Good evening. Thank you for having me on the program.
We appreciate you taking your time. Many people, especially the youth, as you'd remember, Manyika, last year this time they were very excited about, you know, the removal or the efforts to force Mr. Mugabe to quit that were still underway. But a year later today, many people are saying we still have not realized the jobs that we were promised. Almost all the hope that we had is gone. Can you relate to that kind of feeling?
Oh, yes, yes. I remember last year, this time I was also part of the people who marched the streets of Harare in joy and anticipation of a new era by then. And we were looking forward to, you know, the change of the status quo in our nation, particularly in our economy, as well as the promises that were laid by the leaders, you said. But like you said, yes, we 12 months down the line, and we seem to be having no much change, if there is any little of it. And I do definitely relate to most of the youths in Zim to that situation and experience that we are right now. It seems like there is nothing that is really changed.
Saka muri kurarama sei vamanyika se vechidiki.
Pari zvinhu zvakaoma. Sezvamataura mabasa hakuna. Vana vari kubuda muzvikoro vakawanda mumayunivhesiti. Mayunivhesiti haasi kuregenza kuita churn out magraduates and ari kuwanda by the day. Vasiri kukwanisawo kuenda kumayunivhesiti vari kungobvawo kuma O level, kuma A level vakawandawo zvekare, vari kungovawo amongst vazhinji who have been in the job hunt. And vazhinji vapeta resort to any means of living. That's why you see the vendor community iri kuramba ichiwedzera zuva nezuva, kunyangwe vakada kumhanyiswa muma streets kuti vabude. Hazvisi kukwanisika nepamusana pekuti vanhu havana other means to live with. Vanotorisota kune anything that they find their hands to do, but the situation is not okay, it's not good.
Thank you there. Simba Rashe Manyika of the Zimbabwe Youth Arise. Please do stay on the line as I welcome Zenzo Nyoni of the organization Unemployed Youth Forum. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
How are you, sir, Mr. Nkomo?
We are doing great. And how are you doing?
I'm very much grateful. I'm not complaining.
You must be a rare species, Nyoni, because many youth like you are complaining about unemployment and the current state of our country.
Yeah, Nkomo. I think everyone, especially young people, are complaining about the status quo in Zimbabwe. As you know, that the current government, before the elections, were promising the youth employment that would be a better, as of, you know, that Mnangagwa government is the same with Mugabe government. So far, so good. Since election, we haven't seen any changes of the employment creation. So every youth as of now is complaining, and especially the youth. I heard one of my colleagues saying some of the youth in Harare are dropping out from schools, ended up resorting to drugs, dealing or drugs, abusing, so forth. So so far, we haven't seen any change. And then it's a challenge for us as young people because without employment in the country, I think it gives the youth to resort to some of other ill treatment of doing things in a country. So it's a challenge, Mr. Nkomo. It's a challenge. So far, we haven't seen any change so far in the current government of Mnangagwa.
You lead an organization of young unemployed people. Can you give us some of the anecdotes, some of the stories that you are hearing from these people, some of their experiences?
Okay, thank you so much on that, Mr. Nkomo. So far, especially in my organization, because we visit most in rural areas, even in urban areas, also in very urban areas. The challenge is that, yes, we do have youth that are graduated so far. Some are post-graduates, some are graduated, some are professionals. So far, they're selling airtime. Some have resulted to be vendors. Some, as we speak, are pirating with Wonder Teeth because they don't have anything to do. They ended up resorting to do something. So far, Mr. Nkomo, we don't know what exactly we can say about the current government. If you look at the remarks that has been made by Mnangagwa before the election, he was saying he will give power to the provinces or states or regions, and especially on devolution of power. But so far, all those remarks haven't been implemented. So far, the current government and the previous government of Mugabe is the same. So I believe, as of now, it's worse than before. Because if you look at the status quo in Zimbabwe now, things are has gone up. Everything is up now. So the employment has gone down as well. So we've got a challenge, especially for the youth. And on that matter, it creates a lot of crime that is being done by the youth because, you know, if young people are not working, at the end of the day, they resorted to end up abusing alcohol or alcohol abusing them. And then if they're drunk, they ended up not knowing what exactly are they doing. And then they ended up robbing some people, robbing some women, everyone. If you look at the percentage of working classes now in Zimbabwe, it's 2% out of 100%. So it's a serious challenge, especially for the youth.
Thank you there, Nyoni Ngiyeza, kuweke ngithathe umlaleli, vamanyika nemiwo murambe maka muri parunare. Nimbotora mutereri wedu wekutanga hanzi ndi Changa Chirere. Wakadi ako mutereri?
Wakadi wenuwe.
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Aha, maizwa ya tiri kufia nasi, muri kurarama sei se vechidiki.
Ndikati kurarama nenyasi.
Muri kurarama nemunamato.
Kurarama nemunamato chaizvo, nekuti hapana anogona kuronga kana kugona kuti nhasi zvafamba sei. Hazvizvizvi kuti ndikufarika kuti zvari kungonyura tirikubuda.
Aha, asi munhu wenyama agoni kurarama neshoko ramwari chete anodawo chingwa. Saka chingwa chacho muri kuchiwanawo sei? Chiri kubatika, muri kushanda muchiwanawo cheuviri here? Mbotitsanangurira ipapo kuti kana muchimuka makuseni muri kuzvifambisa sei ipapo, your daily routine.
Kutongomuka uchingobata-bata ungotenderera uchikuti kuna mumagadheni uchichengetawo kudzechivanhu zvinhu zvisingadi kuti unokubisa mari yekutenga zvangogara zviri zvinongoraramisa mararamiro anakurodo ekare ndo mararamiro atakutoita.
Saka kana mambobata-bata mugadheni ipapo hamusho muri kutengesa madomasi muriwo nezvimwe zvakadaro daro. Pamwedzi munogona kubata mari
izvozvo unozosara wotopera mari yacho usingachitorangariri kuti wakambobata mari rinhesiri zvisinge tomidzwani zvese zvorongozvingoshandisanywa chihayo kutongorarama.
Aiwa, asi momboiedzawo kutsvaga kana kuti maloni kumabhanga kuita tumaprojects tungamubatsirawo.
Zvekuzvibatisa zvekuzobatisa ndo zvinozoshupa kuti inobatisa ni vanoda collateral.
Aiwa, moramba makashinga muzvare kana kuti ndiya mai changa chirere zvichanaka rimwe gore. Aiwa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa. Ngipenduke kuwenyoni ngingakai kumanyika. Umzwile umlaleli yakhuluma lapha uthi uphila ngokuthengisa imbhida kulimayo, imbhida amatamatisi lani lani. Isiyimpilo yabasakhulayo abane
Nkomo. Engingakutsho mfowethu, kunzima kakhulu kubontanga, because if ungakhangela isituation yelizwe, wonke untanga is trying to earn a living ngendlela esesijiye. Like I said before, ukuthi abanye bagcina sebengena entweni ezingalungile, sebebamba abantu. And nxa kungalamsebenzi kakhulu elizweni kumbeni endaweni ezijiyeneyo, utholakisele ukuthi amacala ayanda kakhulu, i-crime rate iyakhwela kakhulu. Ngoba what will be happening ukuthi ama-youth agcina esesiba energetic ekwenzeni into ezingalunganga, and abanye begcina lama-cases of rap agcina esesanda ngoba bayanatha utshwala bedakwe, ama-school livers natha utshwala edakwe. At end of the day ikwenzani? Yu-commit-a ama-cases amacala. So the issue ekhona Nkomo ikuthi i-government kayivume ukuthi isiyehlulekile. And umnankagogo wayekhumbula ukuthi umbuso wokuthi ukuthi kulula ukubusa, wapromisa abantu into ezingayifisi. Same okwakusenziwa i-government kamgabe promising you 2.2 million jobs, which about 2.2 million jobs ngaleso sikhathi abantu abaningi baluza umsebenzi, about 2.2 million people they lost their jobs. Same to this hour, same to this time, Mnangagwa promised the youth employment. We haven't seen any change for the past 4 or 5 months after the elections. And the situation in the country now, it's surprising. Now we're seeing in media, it was $49, 50 cents, 49 in media, kitchen, which is very surprising. Also, what the maid, if you look at the salary of a maid, about $50, can no longer now buy in. $50. It's very surprising. It is in a little shop. So of which it's a serious challenge, especially for us as young people, not only abadala, not only those people abalemali. But we believe that if government, amafela are within the government. I remember when we look at the article, as you remember, put it clear, who are those people? Abale corruption, if it's draining illness. But at the same time, because of those facts, we're totally resistant, which is the government engafuniyo iqiniso. And it's a very critical time whereby it needs young people of Zimbabwe to unite and stand up. If it's about to arise against the government, yes, it has to be, because it's our country, we love our country, we're Zimbabwean. We can no longer run away to see South Africa, see overseas, to allow us to share it easy. Who will solve our problem yet? So it's our time. And I'm always telling our youth, from our workshop, youth, stand up as like South African youth. And the Minangama South African youth, any Kichinese, any Chinese, or Mopopia, they are right, because it is very good. Why can't you do the same? It's our country. Let's try for our country. Let's stand up as young people and fight for our country. Because I think about it, Tina, I want to have a many cats. The fund is called Zimbabwe. The seller is Zimbabwe. Both by a outside the country. But we, I'm a Zimbabwean youth. It is to suffer more, and we are the ones who campaign for them and elected them at the same time, and we vote for them at the same time. And at the end of the day, we're just like useless people at the end of the day. So I think we have to stand up as young people.
Thank you there, Nyoni. And please do stay on the line. It's 20 minutes past 8 o'clock Zimbabwean time and 20 minutes after 1. Emini enkulu maskati kunokuku Washington, D.C. Nasi mchirongwa chenyu cheve chidiki tiri kukurukura ne nyaya yekuoma kwezvinhu. Kushaikwa kwemabasa nekusamira zvakanaka kweupfumi munyika tichida kunzwa kwamuri vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Hilo utaba isingalo lamhlanje sikhulumisana labasakhulayo sisizwa ukuthi liphila njani mumeni lo omubi kangaka wezenotho elizweni. Si kangele ekhasini lethu leFacebook laphana ele VOA Indebele bayaloba abalaleli kulo sidwaba sedikazi uthi yena siyokhala kuzwe bani msakazi akulanto ehlanganayo eZimbabwe. Andine mumwe mtereri zvekare parunhare vamuda vanhu maakadi yenyu vamuda vanhu.
Filipo yedu maana makasimba hao.
Ai wataka simba yedu. Matibata muri kupi?
Ndambata ndisi Mpumalanga South Africa.
Kwa kamira sei koko?
Kukule nani. Ashifani nukumusha. Tope mapema. Shifani nani. Kufamba one kagonye. Tingidua pera. Unuusha. Osha ndisi.
Aha. Aha. Isaga muri mchikairo magonyeti. Na loru nare rwenyu va mudavano. Mboti famba fambe imbichana pamuri papo akuzi kuita bo. Mundinzwa here.
Ndiri kunzwa zvakanaka chaizvo.
Aha, takunzwanana. Ndabvunza inini ndati saka muri muchikairo wemagonyeti here?
Ndizvo zvakandiro chaira magonyeti baba.
Aha, saka muri kuwana wechiuviri ipapo.
Hakuna zviri nani zvasiyana nekumusha patakabva kunotiri kuna kurarama.
Mhm. Asi vamwe venyu vechidiki vamakasiya kuZimbabwe uko kana muchikurukura navo hanzi zvakamira sei vari kurararamawo sei?
No, kuZimbabwe kunonetsa. Haya netsa kuZimbabwe zvinoita kuti zvinhu kuZimbabwe zvinetse. Kune chikwambo. Chikwambo chiri kuZimbabwe chikabva ndokuti vanhu vari kuZimbabwe nesu takatiza kuuya kuno hatina kutiza zvematongero kwenyika takatiza nhambo kuona kuti izvi zvenyika hatikwanisi kuti tingakunda pezviri. Chikwambo chanetsa chiri kuZimbabwe. Zvinhu zvese zvinoitwa munyika hapana chakachena. Vanhu vanofa, vanhu vafa vozwa kuti aiwa vatiurayiwa nemheni. Akuzi uchiyato kutuona kuti munhu ari kutemwa nebanga wakatarisa. Vanhu vakafa kutangira kuhondo dzemutumbani kumatembelelendi havaripi. Kuchivanhu chedu vanoti munhu ukauraya munhu ngozi munoenda kouripa. Ndokuti zvinhu zvikwanise kuita zvakanaka. Manje ava vanhu vanotonga nyika variko ava vanoita nekuti havadi kuti vasviba havasi kuripa ngozi dzavakaita. Pakafa vanhu vakawanda kumatembelelendi. Asi hapana kana chimwe chipi chakaitwa. Marine kuti aiona vanhu vachipuwa zvimombe kusaidi kumatibeni hazvitauri kuti mombe idzi ndedzei kuzvasekuti dzinotambiriswa ko dzakaiswa kumatibenirend ko kumasonarend ko kumanikalendi ko kumasingo. Saka zvinhu izvozvo ndozvinoita kuti vanhu varambe vechitambura pambo icho chechinyika. Handiti pahurumende vanobayanga ine tsitsi nevana vari munyika aifanira kungobuda yombobva yombosiyawo vanhu kana nyika zvachenurwa chipambe chiya chabva vozodzokerazve votonga nyika. Nekuti nyange vakachingana vakadini varungu pavakabva munyika vakasiya mari yakazara mubuda. Mafamasi zvinhu zvese zvanga zvakazara. Ndakakurira muHarare mapurazi ese akafa Manini sama hizirani mapuraza. Atina kana minister wani. Arukulima, arukulisa sisi. Wari wachipaza kujisa sisi. Wari kujisa sisi. Wani mari. Andi sisi jane kwa kansa kutu alisha nduri. Mwura hili mwuzi zizado. Wari hili waka kia sisi. Takkansa kutu kura la hongu. Wari kutu 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 kama kia sisi.
Tinotenda vamuda vanhu nekupina muchirongwa saka ngozi yematebele land ndiye yakabata zvino apa
haifo yoga kubvave sibva kuhonde pakafana kawanda saka vanofanira kuripa iyo yakatoonekwa kune vanhu vakawanda vakafa vanhu individual maminista vamwe vanoita exdingi vamwe vanochifunzina zvinhu izvozvo kana zviripo ropa munhu ukauraya munhu kuchivanhu kana inini dzidzi pamunobva ukaura mimi usati wasangana na mimi kutao shiki wo bote na dhiri ni kutira dhiri ni kutira dhiri ni kutira endai mundo ritalani wee seka zesu waka uawa gala ripiwe mbio kutuma kushena wani wee kutu pisa wako ni kutuwa nila nika kutuwa ni zini meropa haka wanda lewa kaparaza ndio ritao nika kutu pambira mbili ndio maone rangu ini
ayu wati naotenda nekupinda mchirongo hawa mudavani
sinotenda baba
Anzi na vamudavani ya kuluma lisizwa kuluma enye theory emiyotwa iti utabole hluphayo eZimbabwe olwenza umumo ungabi nganeno kungabi loluto oluhambayo yimimoya yabantu ababulawayo kudala from indaba yekukura hundi after independence entumbane la kwezinye indawo yakhuluma ke linsizwa ayithi hayi ikho kubambilizwe khonoko ngesishona kule mkhuba leyo ukuthi ungabulala umuntu kuthiwa kuba lengozi iyabi mele ihlawulwe uyahamba ekhipha inkomo kumbe zilithume kumbe bakubizele zingaki ngaleyo ndlela linsizwa ayithi yikho okumele kwenziwe eZimbabwe kuqala kona le matebelele unsiye emashwingo kusiya yonke indawo yikho ke ukubana imimoya leyo inzinze kuqala ukuba lotshintsho elizweni ndimbodzokera kwamuri mkoma simba vanonzindiwa simba rashe manyika ndebe sangano rebe chidiki rinonzi Zimbabwe Youth Arise. Imimi se sangano mkoma simba. Munombo garapasi nebe chidiki mochiwa zizisa irei. Mochiwone sana sebe chidiki nenzira za munga tora. Kubuda mumadaka. Egusa mira shakanaka kwe ufumi u.
Youth Arise ndicho chini chataka batana pamwe chete sele chidiki kuti titaure nenhau idzi ta so far tine mapurogiramu kuita nevechidiki vari mumauniversities kunyanyanyanya vemastudent unions you talk of ana zvikosu nana zvinasu vari kutungamirira vamwe mumauniversities ikoko kuti titaure nenhau idzi chinangwa chiri chekuti we identified normally the problem right now that we have is we are standing on a breathless nation as youths where we don't really have ratingati izvika zvedu senyika pamwe chete takabatana zvinhu zvatinokwanisa ku identify is we come together as a nation things that we talk of tichiwirirana pamwe chete. For example, pane zvinhu zvatisingakwanisi iZANU-PF MDC, but zvinhu zvatinokwanisa kuti ndezvedu semaZimbabweans tisati tapatsanurana. So we are trying to bring together my youths on common grounds. And then we discuss, tisimboita discard my differences here. So that's why we try to bring, because we all know Zikosu is an affiliate of ZANU-PF. We all know Zinasu is an affiliate of MDC. We had Mutwasu, which is an affiliate of Mkwakas, Mutwasu's student association, Koblawaye Matakaita Lodz last month, for Zimbabwe Youth Arise. And we said, we came under one roof, you know, which is one thing. So far, chirikunetsa pakati pedu kuti nepamusana pekungoti ndine tag rekuti ZANU-PF, ndine tag rekuti MDC, ndine tag rekuti chakati, handikwanisi kutyisa nemuwakidzani wangu anofunga mafungiro ake. But at the expense of the nation, at the expense of building our nation in unity, those things are true to try as Zimbabwe Youth Arise, kuti seti chidiki, katimbomirai kuteka maglavi aya, anoona ZANU-PF chet, anoona MDC chet, tine zvinhu zviri critical pamberi pedu. We need to industrialize our nation. We need to to bring jobs kune zvese chidiki. Pane zviri common pakati pedu. We need constitutional reforms dzinobenefit munhu wese despite of a political affiliation. So ndo maprograms vamatiri kuita kuti tionesane seve chidiki. Right now in the next month, so 1 December, tinenge tiri kumasvingo for the Great Zimbabwe University edition of these dialogues. Zvakare tiri pamwe chete from different political, you know, Mr. Komo challenge yaitika ndekuti tiri kubva from a history that is mad with violence, right? From how we got our independence into post-independence Zimbabwe. So kuti vanhu vazhinji pachavo kuti vagare pasi pamwe chete vataurirane zvinhu zvinoendesindika kumberi, hatisatani culture iyoyo. Zvaakutokushamisai kuti even zvapinda nemumakereke. Recently we had a video that was going round, zvichiita marounds pasocial media yeimwe yemakereke, vari kusimudzirana zvibhakira inhau yekuti as a nation zvatoprocida, zvatodarika matongerwo enyika, zviri kumunhu wese kuti hatina culture of coming together in our differences and addressing our issues dzatinenge tiine common understanding padziri. Tinozoenda hedu tonomhanyira matongerwo enyika edu, atinoda mapati edu, asi tambolayer foundation yezvinhu zvatinofanira kunge tichinzwanana tiri pamwe chete. So yes, Zimbabwe Youth Arise, do trust yedu yatinayo kuzvinezvi kuti the youth has come together. We were talking tichiti chimwe chechinhu chatiri kunyanyisa kutsimbidzira ndechekuti onai patakatanga nevava vechidiki vari mumayunivhesiti kuti ndimi vava vatungamiriri vanhasi namangwana, uye ndimi muchasarudzwa dzimweni dzenguva nemapato enyu, sekuti Zikosi ndimi muchasarudzwa neZANU-PF, Zinasu ndimi muchasarudzwa neMDC, chakati ndimi muchasarudzwa nepati yakati. But tarirai iko zvino izvi mava kutomhanya nemapato enyu muri payunivhesiti muchisiya vana vamuri kufanira kutungamirira into their policies kuti maone kuti vagara zvakanaka muyunivhesiti. So that's where it starts, kuti munotanga kumhanyisa mapersonal interest, political personal interest at the expense of the ordinary citizen. So these are the issues that we would want and we are addressing sema youth, Mr. Nkomo.
Thank you there, Mkoma Simba, and please do stay on the line. Simba Rashe Manyika wenhlanganiso yeZimbabwe Youth Arise, awuyinhlanganiso emela abasakhulayo abamabandla achiyeneyo abagoqela beZANU-PF, abeMDC, lamanye amabandla nje achiyeneyo. Nxa usanda sixhuma isikhathi 25 minutes before 9 o'clock lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo sixoxa ngobunzima ontanga abahlangana labo emumeni wezenoto okhona esiwubonayo. Nancy isa ziso esi kakategile yo. Yechi no ichi ziviso chaka kosha. Tomorrow we will be bringing you a town hall meeting in Harare at Crown Plaza Hotel, where our reporter Praxedis Jeremiah will be leading a discussion on the current state of affairs in Zimbabwe, looking at the economy and the politics of the day. We have a little promo on that. Let's roll it. My producer is sleeping. Please run the promo on our thing tomorrow in Harare, on our meeting.
Akubizwa ozwayo ngalinyanga kaLwezi. Umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center. Ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe owamanje. Mahlabezulu. Liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezehlukeneyo ngomtoko mhla ka 15 Lwezi ngeviki ezayo, eHarare mhla ka 21 Lwezi, eGwanda mhla ka 26 Lwezi, eLupane mhla ka 28 Lwezi, sicine ngakontuduzi ya 2 ngoBulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibenani lami uPraxedis Jeremiah kulezi.
So that was Praxedis Jeremiah there. We've been to Motoko already. Then tomorrow, Harare, Gobulawayo, Siyeza, Elupane, Ekwanda, Njalo, Terikuya, Tenderamberi, Nechirongwa, Vamanyika, Lawe Mnumzana Nyoni. Please do stay on the line. Ngitate abalaleli. Ndi Mbotora, Vanyekete. Magadi, enyu Vanyekete.
Ipo angu mitingo mwoma kadi.
Aywa, tinofara kana mchifara o.
Aywa, mfasa tinga wana kubukati mna mwenye kade.
Go, zanyanya kudaro iri.
Ziku mawina.
Mbo, tisa nangurira ima omero azraita. Murugura ramose.
Mararamiro edu arizines, ndekuti isusewe chidiki. Kwa shai kwa mabasa, tanga taa bezi ni warimi, kikitagwa mabasa ya kufuza mombi. Sinu hoteta adlagi ya kuti njimbo yedu ya kambayaro waneki ureke mombi. Mombi, hapuzi sina huko mbasa. Kuti mwanusha na kutatashu mkakani. Nga kwenku kukanda na kuta kukunda kani.
Foni enyu mkoma wangu wa Manyekete, mboti famba fambe kwa muri ipapo, maybe tinganzwa na
right maunizo
nda kukunzwa ibo manji endara enyu mberi
na andri kuti mombeza kafa mshandiri kwa kuti kutinja kubo maria kawa anda hizo mombeza kafa hasicha iti saka osaru dosa unoda kushandira shuma iyo kana kuenda kumba kwenyu. Zvino ona kuti kuenda kumba hapana zvinobatira wotofira ipapo. Wochipuwa mari yaopo iri pafoni. Woenda kwamurambinda wonoona kwamurambinda kuyakuyako. Zvinhu zvacho hazvitokwani chinhu chimwe chete pamari yawapuwa. Nezuro chaenda akapinda mamurambinda ndichidawo kutenga window. Rinonzi $50 neusa. Ndonzi vandini 60 nebhondi. Inini handitombotambiri mari yacho inombosvika kwetsiko. Saka ndokutoona kuti ndakutongofira mune dzemapango.
Saka basa matinderei ramunoita ramuri kuita ndere kufuza mombe.
Riri kufuza mombe.
Okay. Muchitambira mari pamwedzi.
Ndizvo kutotaurira nokutongochengetedzana wozvibata mombe dzipadzanga dziripo ndakachipuwa $80 ichiri kuti i-1:1 kane usaria. Saka iko zvinezvi manje kana mushandiri wacho kutenga kuti ngatiite rate anotokudzaka kuti uri kurota hope ndoiwana kupi mari yaurikutaura nekuti hari wanyu. Saka inini ndine mhuri iri kutanga kuyaruka inotodawo kuenda kuchikoro zvakura kuti vana vacho kubhim kana ndakatarisa ndiri munhu akagwinya kuti kana ndichionekwa bhim haigoni kuanda kumotiza nekuti ndiri munhu anofanira kunga achishanda. Saka zvakadaro wotoona kuti hapana kwatiota risautofana kuringo takuti ita revision ndiona kuti kubva pakutanga ZANU-PF payakatanga kutsvaga ritsigiro ichirwa hondo chaiyo vabereki vedu chaivo yakavanyepera ichiti kana tikahwina nyika muchavatakura mufudze nehelikopta kuita ngoro muchaindiroya mwana wamisisi kusuka ndiro saka information yavo ingori bhezi painfomation yekukambena but paground pasina zvavanoita izvozvi zvipeta pakanzi new declaration Zimbabwe is open for business taitarisa kuti kusvika patiri nhasi tofanira kunge taakutiwo nyange vashandirwi vedu vakutotipawo bonus but taakutoona kuti basa racho ndoriri kutonyira zvoreva kuti izvo kwataakuinda uku taita dambudziko rekuti munhu aifanira kutonga nyika munhu wechidiki aneva nechidiki pamwoyo kuitira kuti mabasa edu afambe zvino zvakaita problem yekuti pakaita munhu akaita mutsengabere unoona kana munhu aita mutsengabere mukadzi paanogara pamusha nomukadzi haagoni kumuchengeta akasununguka because angoona mukomana ari kufambapo anongofunga kuti kuda ndiye aiva mukomana wake achiri kumba saka angova nyaya yekuti ukada kutaura zvepamwoyo pako unongofungidzirwa kuti ndiwe uda kubvita masimba zvino hatigoni kurarama takatarisa pane masimba chete tisingatarisi kuti vanhu vacho hatida kutungamira vanodyei
Saka muri kuti mune mhuri vana vakuenda kuchikoro vangani vana vacho
ndine vatatu
vatatu vari kuita magrade ani
grade 4 mumwe igrade 6 mumwe iform 1
Saka vese vanenge vakatarisira pamari yamuri kuwana iyoyo mati 60 kana kuti $80
ndachipuwa 80 sezvino ndoyakunzive mombe dzakafa saka handingatozivi kuti zvinoita
haiwa tinovimba kuti zvichanaka mumwe musi tinotenda nekupinda muchirongwa vanyekete
ndoti nyekete nyekete samiro nyekete kana kuti vanoti zivaroza kuti nyekete ndoti nyekete kwete manyekete
tinotenda necorrection there Samuel Nyekete
yes
haiwa tinotenda zvikuru mukoma wangu uya kuluma ke lo mlisa uthi yena uphila ngokwelusa ngumalosi usebenzela nje abantu abalenkomo uyelusa uthi ubesebenza ehola amadola ayisishiya galombili angamachuma ayisishiya galombili $80 kodwa inkomo zekhiwa zomlungu zisuke zafa kwasala ezinlutshwana ngokunjalo umlungu sesithi hayi i-$80 liyana ngisenelisi ukukupha injalo sokumele ngiyehlise kancane uthula abantwana abathathu abaya esikolo omunye form 1 omunye uthe grade 4 omunye ansazwanga ngakho uthi hayi impilo inzima kakhulu ngithathe njalo omunye umlalele ecingweni uTawu kunjani Tawu Halo Tawu baba.
Halo.
Yebo Tawu kunjani?
Sikhona, linjani lana?
Hayi siyaphila. Usixhuma kuphi?
Ngise Gwanda.
Kunjani majawunde?
Hayi kukahle.
Aha, uyizwile indaba?
Yee, hayi ngiyayizwa bakithi impilo inzima, nxa ungumuntu omutsha, hayi impilo inzima kathi sokwalesi sikhathi.
Liphila njani Porta?
Akuphileki ungazi uzama ukwenza okuyibusiness ukuthi uthenge izinto kwezinye indawo sezithengiswa zisenza okokuphiwa ngathuthu lapho ezithengiswa khona kumele kudizwe lapho kudizwa khona lanxa usuthi iyathengisa amapolisa sekulandele kuthathela akunzima ayikhona okokuhlala
aha ulemuli kumbe lokho lilungele izimele
Angile muli.
Unkosikazi labantwana.
Yeah, abantwana abathathu.
Abathathu.
Yeah.
So nxa uvuke ekuseni ukuzuyiphandela imuli yona leyo kuyino yakuthengisa ukwakhuluma ukuthengisa.
Yeah, bengithengisi grocery manje ngendlela eselikhwela ngayo le ndlela izinto zangkhona esezitholakala ngazo sezitholakala zitholakala nxa ungaya kubo okay bathi thenga 2. Into ezimbili angeke uthenge into ezimbili uyozithengisa uphinde ubuyelela inini uthenge into ezimbili uyothengisa avela angeke uphile
Aha, kwenziweni pho Spanda baba, kuyini okungenziwa, kuyini elingazenzela khona lani mhlawumbe njengabasakhulayo leli bambane ngoba kuthiwa izandla ezinengi lobuchopho obunengi benza umsebenzi ube lula. Awukazi ucabange ngokubambisana labanye abantu nje abanye abasakhulayo libambe iqhaza le phanamacebo ngendlela elingazilandela ukuze likhona ukuphila.
Kunzima vele ukubambisana, kunzima ngoba nxa libambisana labo kumele ubambane labo. Ingxenye bona nxa bebona ukuthi bala okunye abakutholayo kwenye indawo baya bengafuni ukubambana nabanye, vele ukuthi kuthiwa abantu bayabambisana kunzima ngoba abantu abatha vele sebe-divided kuleli lizwe. Abanye sebengabaliyani iphathi, abanye sebengabaliyani iphathi, abanye bayathola, abanye abatholi. Ukubambana ngeke kube lokubambana nxa kunjalo.
Mhm. Kuyini mhlawumbe okukhangeleleyo okungakujabulisa lawe okungakuthuthukisa ongafisa ukukubona kusenziwa mhlawumbe nguhulumende?
Esingakufisa ukubona kusenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende wethu lowo ayekele ukube edlalisa imali enika abantu izinto, ngoba kakusibhadali khonokho. Kumele ukuthi ayenze ukubana kube nemisebenzi, ayenze ukubana senelise ukusebenza. Singenelise ukusebenza sizifileleli imini zethu, singathabeli into zokuphiwa, ngoba into zokuphiwa yizo esezisibulala, yizo ezibulala ilizwe, yizo ezidla futhi imali kahulumente. Yine sithi kala mali kodwa iyanika abantu ama-satellite, iyanika umuntu, iyanika izinto eziningi ezidileyo, enika futhi ekhetha khonapho yikho lapho kunobunzima khona.
Mhm. Hayi siyabonga tawu, silethemba kuzalunga.
Hayi kulungile, bonile lapha.
Hayi siyabonga. Ngutawu ke lo osixhume esegwanda emajawundeni. Inyoni uyabezwa bayakhuluma abalaleli. Nalo yebo Nyoni.
Ya bengithi ngizwile indoda yokuqala ekade ikhuluma isegoli sithi kakhulu kwapha abantu abaningi I think imimoya ithukuthele emkhathini. Ye, kwaba liqiniso elikhulilele ngoba lelo lilizwe ekwapha abantu abaningi okunida ukuthi ngoba kungafiwa noma ngabe kuthiwa kuyaqiniswa kule khisini lapha nalapha. Kungaba liqiniso lokho, ngivumelana le ndoda ngokunjalo. Into esengisithi okwesibili, ngivumela le ndoda le eceda kukhuluma ikakhulu njengbuyele kubhutha ade khuluma kakhulu ezimabhekiyeterise ukuthi ya some of other things we doesn't need constitutionalism ngoba i-constitution so far so good we do have a good constitution in Zimbabwe but no implementation. Having that constitution we expect the leadership that is in current government to be the one who implemented the constitution, but they are not. They still keep on promising to implement the constitution. So I don't see what you think. I kind of mind to have some workshops preaching the gospel of constitutionalism. They know the constitution very well about Zimbabwe. That's when they understand the constitution. Now it's not about constitution. It's not about parties. But what is important, like at the show, we to stand up with Kuruma now, it's very hard to bring Emma youth together. Because some of the youth are coming from another party A and party B. And then abanye bayathola, abanye bayathola. Only what is needed now in Komo, in Zimbabwe, is a political education in Kumayo, regardless of political A or B, to understand what is politics and what does politics bring to their table. And ukuphiwa lokho abakuphiwayo, imali ezingalamsebenzi ezingabaphilisile, abanye imali zokunatha, abanye imali ebazisebenzisa khona lapho. So what is now is needed is ukuthi ama-youth azame ukuthi understand politics and not bring news. Political education is needed. Let's forget about constitutionalism. Let's forget about our policies. Our policies as of now are prevalent. I'm trying to give the understanding to my brother when Zimbabwe youth arise. Our policies now are prevalent because we are failing to uplift ourselves. Our policies are there and are not implemented. And the government ayila mali. Yebo ingabe ingala mali, imali ikhona, because there's a lot of corruption in the current government in Zimbabwe. government kamnanga government kamdala because these are the two governments esingathi siyazazi since 1980 and is the same ZANU PF and is the same people and they're using the same system. Okay, so of which what is important is the political education to the youth so that they understand and differentiate equality, the economy. And then they're going to understand the political education, which fine, we can vote for the people and be in the government, but what comes after they will be my offices? It's not about politics. Now let's talk about the economy. Whether it's ZANU-PF, whether it's MPC, ZAPU, ANSA, both of us were in the same shop. Both of us were in the same challenge. So of which I will not need which one am I with a silver and caban at the same time are not benefiting. Because am I youth I was ZANU-PF today. The same army that took over and the Asai Kunka, like the Naina is Kupu, and the same intelligence people, Nabonga Safari, same like us, ordinary citizens. And I don't understand what Amaz Mapoin. That's why Abayabantu in other countries of it, Amaz Mapoin is Aksundana. Yes, they're saying we are the best country in this region in Africa. But I don't believe so. Because it can't be fooled as Minyani before election and during the election. After the election, we become stupid people. And the government, I say, is born in Abang. Same with army, same with intelligence, same with police, same with whatsoever. So what is needed now is to differentiate between the politics and the economy. Yes, let's go to our partisan board. But let's not forget that after election, let's not fight. Let's come together as young people. Party A, Party B. And it is about economy. It affects us all. Let's unite and try by all means to stand up as you. That's a good name to Zimbabwe, arise. What are we arising for? It's not about policy. It's not about constitution. It's about economy now. It's about employment now. It's about education now. Most of the youth, many of them, let's come January next year. Ama youth ama name, especially Abanda Nabanginyan, Ama youth that are in university colleges and second or primary, by the coaches' school. Ama first term, 32 days after each term is released. But how do they expect those people, those parents, to pay for their children when they fail to feed the same children at the same time?
Thank you, Mr. Nyoni. I'll come back to you as we wrap up the show. Sithathe abalaleli timbotora vatereri tinava mavunza parunare makadi henyu mukoma wangu
ndimo makadiwo babongo
aiwa tinofara matibata muri kubi
ndiri kuno ku Francis Town Botswana.
Aha, mainzwa iri mugango nasi.
Ndio chaizvo chaizvo wangu mu.
Tipeiwo pfungwa dzenyu.
Munoziva zvinoitika muZimbabwe.
Mm.
Youth iye ari kutaura iyeye uri kutaura zvakanaka stere.
Mm-hmm.
Asi nhamo iripo manje ndeyekuti vanhu havasi kuziva chinonzi economy. And hauzivi kuti ikonomi yacho inobva kupi ichienda kupi ndo chimwe chokutanga ichocho tikaziva chinhu chinonzi ikonomi kuti chinoti ikonomi yacho ikwire chii then we have no problem bhozi kurapa munhu hakusi kungorapa chete unotanga dokta unotanga kuona kuti hosha yabva papi then wochipa mapirisi. Ino kana mchingoti economy. Imimi mamainzi, anaona muna ngagwa wachisa marimu homu. Anaona tomukai wachisa marimu homu. Economy yasi muna kuyona kubi. Ino da umuka isi vahupi. Ino vakupi. Muminda macha muna chirikuri machirikubuda. Zekudiri zira, zaka siwa newarungu makatema tema. Saka economy yasi muna kuti vahupi. That's why youth ikaziva chete kuti chinonzi economy chii. We have no problem.
Saka chii chinonzi economy chii chingaitwa nema youth ipapo pachidimbo.
Youth inofana like kwatiri kuno uko. Munoziva hurumende iri kuno inoti iyo tinokweretesa va youth yotora mari, yapuwa mari, yomonitwa for 6 months. Ichibadarwa kana iri office kana iri factory inobadarwa nehurumende for 6 months. Nevasenzi vacho yozorumurwa. Now kwedu manje namwe iripo ndekuti hakuna hurumende, hatina hurumende. Don't talk of government, we don't have a government. Kana mizati mune government isingazivi kuti kune munhu kuti unodya unopfeka hazvizikanwe. Saka une hurumende ipi yacho?
Thank you there, Mkoma Mavunza. Muri kutaura henyu kuti ikoko kuBotswana hurumende iri kubatsira vechidiki nemari. Asi muri kutaura zvekare kuti kuZimbabwe zvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Hurumende yacho homwe dzakaboka, saka inobva kupi mari yacho?
Hurumende inofanira kuziva kuti ikaziva kuti ine vanhu vanofanira kudya. Uri kuona vanhu varikutsvaga kuti vanhu vakafa vakafa sei. Imari iyo vari kupuwa, how much money are they being paid? Vanhu vakabva kuEngland, vanhu vakabva kuSouth Africa, vakabva kupi? If that money yakatorwa ikapuwa vanhu kuti vavhure makambani, how many companies dzaidai dzakavhuriwa?
I'll leave that to the government to answer, but thank you so much, Vamabvunza. Nekupira muchirongwa, regai titore mumwe mutereri wekupedzisira.
Zvakanaka baba.
Tinotenda zvikuru. Silo Moyo ecingweni, I think nguNobukhosi. Kunjani Moyo?
Hai, ukilile baba Nkomo.
NguNobukhosi. Hai, okay, hai siyaphila lathi. Uyizwile indaba sokusela imizuzu emibili kuphela?
Ngiyaluza udaba.
Ye, akusiphi umbono wakho mama? Baphila njani abasakhula?
Lapha impilo inzima kakhulu eZimbabwe. Kunzima sibule ngoba ukuthi uphile uziphilise akula msebenzi, akula ndlela umuntu uthola imali ukuthi wenzeni nje, vele siphila impilo ebuhlungu kakhulu ngani izibotshwa. Njalo into esibangela khona ukuthi siphile nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe ubukhokhele bukhona babo bezanupf kabuhloniphi ilungelo lobuluntu. Ngabe bayasihlonipha, ngabe sithi nxa senze i-election siyabe sivotela utshintsho, hayi ukuhlutshwa nokuhlukumeza lokhu abasenza khona. Izanu kayihloniphi umuntu eZimbabwe, iyalulaza abantu. Yikho siphila nzima, kunini sihlupheke elizweni leZimbabwe. Iminyaka eminingi kakhulu thina sizalelwe ebunzimeni bonalobo, sesize sikhulile siseshuleke ukuthi siziphilise. Kuhlunga kakhulu impilo esikiyo baba Nkomo.
Hayi kuzalunga, Mamoyo, bathi themba kalibulali.
Yey.
Liqhubeke lithemba.
Hayi kuhle baba.
Ye, hayi siyabonga. Be lisixhumela ngapi kwendawo?
Ngilixhuma ngisenkayi.
Aha, hayi libabingelele bonke khona ngapho enkayi, ngiyakwazi kakhulu.
Hayi siyabonga baba Nkomo.
Siyabonga kakhulu. We have a minute remaining on the clock. Back to you, Simba. Give us your last word in 30 seconds.
Thank you, Komo. Thank you so much for this platform. Anyway, in closing, like we always say at the Zimbabwe Youth Council, as well as Zimbabwe Youth Arise, Zimbabwe Youth Council is an affiliate of the Ministry of Youth that we also work with. And the Zimbabwe Youth Arise, we are saying we can come together as youths. We can empower each other. We can end polarization of the political landscape. We can advocate for the leaders that we choose on merit as we get involved also in the choosing of the leaders ourselves as the young people, and not only on political affiliations, but people have to be chosen on merit. So Zimbabwe Youth Arise has created a platform where we can engage with the youth. We are on Twitter, Zim Youth Arise as our handle on Twitter. Let's interact there as the youth. We are also on Facebook, Zimbabwe Youth Arise Zimuya.
Thank you, there, Simba. Thank you. Let's leave it there. Thank you to Simba Rashemanyika of the Zimbabwe Youth Arise, as well as Zenzo Nyoni of the Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. This is it, Zimbabwe. Let's make another date next week. I'm yours truly, Tungamilinkomo. Good night.